Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Nkululeko Dewa vanoti vabereki vanofanira kuziva kuti vana vane dambudziko rekushandisa zvinodhaka vanenge vatokanganisika pfungwa nekudaro zvakakosha kunzwisisa kuti havafaniri kuitirwa hasha kana kugara vakasungwa maoko nemakumbo netambo.
Each time a parent comes and mwana akasunga probably my handcuffs kana netambo kana nei, I always say just leave me with, give me 5 minutes, get out of here. So in caregiving, the first thing iripo is the language. Tributara na ese wongu aba motikara katengesa aita zvese zvaita generation yemazuva ano kuti abura hombe. Munhu uyo ari normal here? Ngatichinjei toshifta masaidi.
Vaenderera mberi vachitiwo mwana ane dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka akangofanana nevamwe vane zvirwere zvinenge BP neshuga.
Lese mwana uyo akaberekwa ane mental disorder. Tinomuvenga here because aba motikara kanorovera motikara kana aita anything. Ane flu tinomuvenga here kuti ane flu. Ane COVID tinomuvenga here kuti ane COVID. Uyu anorwara. Munhu ari muaddiction ane chi?
Kubva kuhondo dzakaita seWorld War 1 ne-2, mauto enyika dzakawanda aishandisa zvakanyanya zvinodhaka zvichifungidzwa kuti zvaizopa kuti vasanete. Dr. Dewa vati semuenzaniso, crystal meth kana kuti mutoriro waishandiswa nemauto ekuAmerica panguva yehondo yekuAfghanistan kuti vasanzwa hope.
Crystal meth was designed by the Americans in 1900. It was meant for the soldiers kuti vapinde mumacountries like Afghanistan. Pavanoti vakatora crystal meth for 48 hours or more, they will be walking vachinzwa sekuti vakaguta, and they won't sleep.
VaCharles Ruler vekuchitungiza vati havana havo vana vane dambudziko iri, asi vari kuona sekuti vana baba vave kusiyira ana mai mutoro wekuchengeta vana vari kushandisa zvinodhaka.
Tinoda kukurudzira ana baba vose vari pano, dai zvaibvira timboitawo rehabilitation yaana baba. Tibva panapa vari kuzivana panapa, tazivana handiti, dai zvaibvira Reverend Matthew timbonodzidzana, because vamwe vakapinda mubaba vasingazivi kuti baba wacho chii.
Mukuru wesangano rinobatsira vanorwara nezvirwere zvepfungwa nekuda kwekushandisa zvinodhaka rembatira pamwe Trust, amai Kiri Christine Hurukuru Madamombe, vakurudzira vabereki kuti vasamanikidze vana kuita dzidzo dzavasina kusarudza vega.
Papo zvakawandisa, emwana aenda kuEngland, aenda kuinvesiti, but mwana anodzoka ikoko onoatakwa, osodomaizwa, mwana atointrodyuswa kune zvinhu zvanga zvisingatandiri, nekuti mwana muintrovert haagone zvekutaura raisi, haagoni kupinda-pinda, kuri kuenda kwaka kunofara, bati haazvigona saakungoenda. Zivai vana venyu. You can make it in Zimbabwe, you can make it elsewhere. Kushora kuenda overseas, mani kuti ziva mwana wako.
Charles Feshete, uyo ane degree rokutanga nemasters degree, anoti akavhiringika pfungwa nezvinodhaka asi akabatsirika zvokuti ave kutoshanda. Feshete uyo akashaikirwa naamai vake ari muchipatara, anoti rufu rwaamai vake ndirwo rwakaita kuti ashandure tsika yekunwa nekuputa zvinodhaka.
Ndatomboshaudza mai vangu, and pandakapinda murehab, ndakapinda musi wa 27 November, and Christmas year 2022 she suffered a stroke, and all of this I've gotten to learn that there are consequences of choices that I do.
Sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development rinoti kushandiswa kwezvinodhaka kwadzosera nyika kumashure, nokuti vanhu vanofanira kunge vachishandisa kusimudzira nyika vave kugara vakadhakwa. Ongororo yakaitwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vaIshmael Mugari inoratidza kuti vechidiki vanodarika zvikamu makumi mashanu nemanomwe kubva muzana 57% vari kushandisa zvinodhaka zvisingabvumidzwe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidzi.